This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare pano pa Studio 7 manera anasi uri musi wesvondo kurume 20 2016. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 13860 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vana chiremba vachangotanga mabasa vanoramba kusaina magwaro ekupinda basa muhurumende kana kuti macontract, ukuwo hurumende ichiti haisi kuzofa yakaitanawo hurukuro kusvika vatanga vasaina magwaro aya. Imwe nhengo yeparamende vaJames Maridadi vanomirira mabvuku vari veMDC vonyunyuta nekusapiwa mhinduro pamubvunzo wavo wekuti sei mutevedzeri womutungamiri wenyika vapeleke Zela Mpoko vari kuramba vachigara muhotera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America, uri muWashington DC, tichikuudzai zviri kuitika munyika. Zvinonzi paita kupesana pakati pehurumende navana chiremba vachangotanga mabasa, avanonzi vari kuramba kusaina magwaro ekuti vapinde basa muhurumende kana kuti macontract, vachiti ari kutyora kodzero dzavo sevashandi. Uko hurumende inonzi nechishanu yakaramba kusangana navana chiremba ava kuti vazeye nezvegakava riripo, iro rakatanga mwedzi wapera, ichiti haigone kuita hurukuro navo sezvo vasiri vashandi vehurumende nekuti havana kusaina magwaro aya. Nechitatu chapfuura, vana chiremba vadiki ava vanonzi vakanyorera kugurukota rezveutano Dr. David Parirenyatwa pamwe nekuHealth Services Board, vachiti gwaro ravari kunzi vasaine iri rinovaninipisa sekunge vari kutanga kudzidzira mabasa asiwo vakatopedza zvidzidzo zvavo kare. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kudivi rehurumende. Asi tabata Dr. Rutendo Bonde, vanoisa chigaro wesangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, kuti tinzwewo maonero avo panyaya iyi.
Gwaro nderei ezvekutanga kusingatanga kuzvidzidza. Gwaro ndinderei ndisiri kutongera mazuva atakatanga isisi kushandira hurumende. Hatina kumboshanda negwaro kana kushanda neyamuri kuti contract pachingezi. Hatina kumboshanda nayo. Takangosainirwa maassumption of duty form dzedu tikati rubatsira vanhu tikashanda internship yedu zvakanaka. Saka gwaro iri ndisingotarisa rakarerekera kuti hurumende chete ina chirwere kushandirwa asi mushandi asingafari. Saka igwaro rakanaka iri iroro.
Iro dambudziko riripo iri ringabatawo here vana veZimbabwe pachavo?
Kana hurumende ichiti machiremba achangotanga hakwanisi kuenda kunobatsira vanhu muchipatara kusvikira wasaina iro gwaro ravo ravari kutaura iri, zvinoreva kuti hakuna ba machiremba anobatsira vanhu. Ii chinonzi aite machiremba echikuru vanozoita zvekushedzwa neivo vana vadiki vabuda muyunivhesiti iko zvinoizvi. Saka kana kuchinaiwo wana wavo kuti vaende kunokontinua training yavo vari muzvipatara, zvinoreva kuti vanhu vese vacharwara tichangogara mumafiri. Saka izvi zvotinosaisa kuti pabumbiroremutemo reconstitution kutyogo kwekodzero kukurusa kuti vanhu varamba vachingoita sekungogadzirisani. Uyezve gwaro ravo iri ravari kutaura iroro ichiti sevanhu vari kunze along one who are independent stakeholders. Awana kumbo wana mukano, kumbo richele sabuti, wakamaka hili, chunada kumbo rwona, wambu tukana ngiri yao, 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 wana kuki, shimba, wazo kufunga hizi, shimba kuna buzo vatu, wakanda nisi ya quality of care kumpele, kutuwazo wana kwa buzo vatu, hili mende hili chukora kutele jewani.
Vanga wa research garo wa Zimbabwe, Association of Doctors for Human Rights, Dr. Rutendo Bonde, varu parunare Harare na Studio 7. Mumiriri wemabvuku mudare reparamende wa James Maridadi webatore MDCT, vanoti vacharamba vachirwisa kuti vana veZimbabwe vazive kuti sei mumwe wemutewedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezela mpoko vachiri kuramba vachigara muhotera iyo hurumende ichinzi yakavatengera imba kuHighlands muHarare. Vamaridadi nechitatu chapfuura vakasimudza zvakare mubvunzo uyu muparamende, asi mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda vanonzi vakavati vaite zvekunyora mubvunzo wavo kana vachida kuti vawane mhinduro. Vampoko vanonzi varikugara muhotera iri kubhadharwa mari inonzi ingada kusvika mazana mashanu emadhora pazuva panguva yenyika yakatarisana nenzara inotyisa. Ngatinzwei hurukuro yataita navamaridadi pamusoro penyaya iyi.
Mudare reparamende panoita nguva yekuti vedare reparamende vaMP varikubvunza makurukota ehurumende mubvunzo unoenderana nezvinangwa zvehurumende. Saka ini ndakati ndaende bvunzo mubvunzo kuti chinangwa chehurumende chakamira sei kana vice president vakaita vice president kwane gore nemuzinora udzira yadarika vachirungogara muhotera matungwa kuti vari kubhadhara marinosvika yaku ma $480-$500 pazuva rega rega. Iri mukati mechakasara kudai so kune nzara inotaura chirungudzaa inoridza mhere, asi umwe munhu achigara mumo hotera asi pane mutano wekuti anokwanisa kunge achipiwa imba inoti dzimba dzacho dziriko. Saka ndomubvunzo wandakabvunzawo. Saka vamudhenda vakaona zvakakodzera kuti vati aiwa vice president akagopinda mubvunzo wangu kwete kunyorwa pasi, asi mubvunzo yakwanisa kuti vapindwe nokuti ndasingabvunze zvinhu zviri kure navo. Ndaibvunza zvinhu zvavari mukati mazvo kuti sei muri kugara muhotera, haikwana kuti sei vanhu vachigara muhotera, asi kuti sei ini kugara muhotera. Saka mubvunzo wacho wari kunga ndaivimba kuti mubvunzo yakwanisa kuti ungopindurika ipapo ipapo, asi zvisinei zvakaramba.
Saka makakwanisa here kuzoita zvokunyora sezvakakurudzirwa navamudhenda?
Handiunyore pasi mubvunzo wo hapi, ndine chekuunyorera pasi mubvunzo unofanira kuti vamupoko vakatounzwa. Kana vari munhu ane hunhu wavice president wemutedzi wemutungamiri wenyika vanofanira kuti vaende kuna vamudhenda wodza vamudhenda kuti aiwa mubvunzo wauchange upindura nyange usina kunyorwa pasi, nokuti handina chandounyorera pasi nokuti mubvunzo wakabvunzika zvakanaka. Saka mubvunzo wanozva kuti mubvunzo uri pamuromo wemwana wega wega wemuno muzimbabwe, kusanganisira even mhuri yavo nazaivhini iyo mutungamiriri wenyika vamugamiriri. Mubvunzo ndiri vambomupa kuti sei muri achiri kugara muhotera, munhu asiri kubvunza mubvunzo wenhuotera vaoko asiri kuzvibvunza. Asi vamwana vanhu vese kudraivhini kuna president Mugabe kusvika kune munhu ari mwana akazvarwa nezuva kanzwa kuti baba havane vapura gogara muhotera, mubvunzo waangangoda kubvunza uwo.
Vanga vari mumiriri wemabvuku muparamende vaJames Maridadi veMDCT vari parunare muHarare neStudio 7. Gwaro richangoburitswa neZimbabwe Statistical Agency kana kuti Zimstat rinoti zvino zvakatengeswa kunze neZimbabwe mukati memwedzi miviri yekutanga kwegore rino zvichienzaniswa nekutangawo kwegore rapera zvishoma zvikuru. Gwaro iri rinoti Zimbabwe yakakwanisa kutengesa chete zvinhu zvinokosha madhora anoita 459 million zvichienzaniswa nezvinhu zvayakatenga kunze zvinokosha $839 million panguva imwe cheteyo. Nyanzvi mune zveupfumi inoshanda yakazvimirira vachausi Mutasa vanoti izvi zvakanyanya kukonzerwa nekuti Zimbabwe haina zvigadzirwa zvairi kuburitsa mumaindastri ayo.
Icho chinhu chinofanira kunge chiri chokwadi nekuti isusu hatisina chatiri kunyanyotengesa. Sekuzova kwamunoita maindastri zvedu hatisina indastri yatingataura nezvayo. Tozotiwo kunyaya yeagriculture kuzvirimwa uku tinoona kuti tine dambudziko redrought mvura yakanonoka kuuya gore rino, saka iri kunaya hayo iko zvino, asi haina kuti pago ratinogona kuti tinatotengesa zvirimwa zvedu, kunyange vefodya vanga vachimbotiwanira business kutengesa kunze, hazvina kunatsobuda zvakanaka. Pane nyayawo yekudzikira kweupfumi hwenyika, kuri kuratidza kuti hapana chatiri kuburitsa kumaindastries edu. Taa vanhu vari kungotenga kazhinji kacho kubva kuna masouth africa, vanhu vazhinji vangova vanotengesa mumugwagwa zvinhu zvavari kuwana kunze kwenyika.
Chii chiri kunyanyoitawo kuti Zimbabwe itadze kunge ichigadzirawo zvinhu zvekutengesa kunze kana zvekutengesa munyika, pane kuti ingorarama nekutenga kunze?
Chiri kunetsa chikuru ndechekuti hapana mari yekuti vanhu vakwanise kunge vachifambisa maindastries. Sekuziva kwamuri kuita, vazhinji vakavhara maindastries, vanhu vazhinji vakabudiswa mabasa. Saka nezvimwewo zvidiki zvataigona kugadzira tega tichitengeserana, hatisi kukwanisa kuita izvozvo. Chimwe chiri kukonzeresawo izvozvo ndechekuti zvinhu zvinobva kunze zvakati chipei pane zvinenge zvichigadzirwa muno zvati wandei. Pane zvinhu zvakawanda zvinobva kunana China, zvimwe zvinobva kunana South Africa. Mukatora kana muenzaniso wemotikari chaiyo, zviri nani kutenga mota kuJapan pane kuitenga muno kana tichitaura nezvemutengo. Saka zvinhu zviri kugadzirwa muno zvacho zvishoma, zvacho izvozvo zvinenge zvichidhurei pane zviri kuuya maimport.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vaCharles Mutasa vari paRunare muHarare neStudio 7. Yasvika nguva yatinokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa nemunyori mukuru musangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union vaMakomborero aruzivishe. Tinokutambirai nemufaro pano paStudio 7 mukoma Makomborero.
Tinotenda nekutiudza kwamaitapo mutumirei.
Mukoma Makomborero, mukatodza kuti zvinhu zvakamira sei muzvikoro zvepamusoro izvi?
Kuzvikoro zvepamusoro zvinomamirirwa zvakaita tingati inyonganyonga, nokuti tikatarisa panguva ino yatiri vadzidzi vakawanda vanosvika zviuru nezviuru vakakwanisa kupinda pazvikoro nekuti havana kuwana mari yekubhadhira chikoro. Tatarisa kudaro, dambudziko guru ratinosangana naro inyaya yezvinhu zvakaita seeducation material, kuti zvikoro zvavari kuita kumaunivhesiti nekumakoreji vari kunyanya kufokasa on recruiting mastudents akawanda kudarika mafacilities avainawo. Saka vaasima lecture room pane mamwe malectures akawanda aringati klasa ekuti vana maklasa akasiyanasiyana vanyanyachangana palecture room 1 votenawesiya mastudent tocomputa ratio it's very low to the extent enti maybe there is on average 28 computers for everyone student currently sarisa kumaanisa defined share learning. Infrastructure iripo ishoma zvikuru zvekuti hapana kana vanachikoro havakwanisi kuti vapinde mulibrary. Vese 1-2 angari master defender akaita kunge master defender madiki diki ekuti mabhuku achona mashoma, havakwanisika kuti vabhoroo vanoenga vari kudzimba dzavo. Rimwe dambudziko rekuita nepekugara pevana vechikoro. Saka vanachikoro vazhinji vari kuwanikwa vaakuabdisiwa nevanhu vanongagara munharaunda nenzvimbo dzavanongachigara for accommodation, nyanya vasikana, vekuti tikaaamaplesend kunzve chesimba umarare inoona magadheni aaa nokuda kwekuti pachikoro chakaita seinvesto zimbabwe pane mastudents 15,000 asi vangakwanisa kuti vangopinda muhose of residence vanowanikwa vari 4,000 chete. Saka vazhinji ava havagari muharare, havana hama muharare, they are forced kuti vatsvake pamwe pekugara apa mari dzinenge dziri shoma dzinenge dzisamira kuvaita ikonomi yedu. Saka ndo mamwe matambudziko ari kuonekwa muchikoro.
Mataura nyaya yemari kuti vamwe vadzidzi vakatadza kudzokera kuchikoro nenyaya yemari. Imari dzakawanda zvakadii dzanga dzichidiwa nemayunivhesita?
Mari idzi dziri kutangira kubva $600 kana taura zvana incentive Zimbabwe. Then katatora zvina midnight $700. Kata kundonana sekuti $2,000. Tolisi university iri kumatibrilliant south. Vana vaZimbabwe School of Mines. Imawo unotangira pa 1.7 ashofti kuma 2000. Then ikitarisa kumapoli nekumatia college. Mafees achona ma $450. Asi mafees aya kudzura kwa kuita dambudziko rinenge kuti munyika hapana mari. Vanhu havana mari, vanhu vari kutambura. Vanhu vabereka vana mabasa. Saka imari inenge yakawanda zvikuru pakuwana yechikoro vangaida kudzidza.
Saka imi muri kumbotaura here nehurumende sevadzidzi kuti igadzirise matambudziko amuri kusangana nawaya?
Hurumende yedu isuse sevanhu vechinhasi takatopindikana nayo. Takazama kunyora tsamba kuna Minister for Environmental Education waJonathan Moore. Ndifunga tava zvakatokwanisa mwedzi. Tsamba iyi yasati yapindurwa kuti tinge tinovaona paofisi pavo. Vanenge vasingadi kuonekwa. Saka tichiona kuti zvikumeka kuti nzisa netitinge tisva idanho rekuti tinoona minista. Tainge taona kuti mavice chancellor maprincipal nemadi havasi kutaurika navo papanyaya dzinenge dzisi semastudenti. Takazama kutaura navo kusvika taona kuti aiwa vanhu havasi kunzwisisa. Tikati regai tinge kuna minista. Saminista zvavari kunonzwisa aithink vanenge vachida kuti tichakewo dzimwe nzira. Ofishini zvatiri kuita sova tichava meeting maprovinces nemafunzo akasiyana-siyana sesvinhu rapera ratova kuri Zimbabwe University uko kuri kutambukwa zvisikatinazvidzo. Tichiona kuti pamwe tikadzokera mune tiratira nzira yekuratidzira zvikuru pamakambasi tembetama kuti kwose pematambudziko akusanganika nawo tichimboratidzira. Ndinotikuda pamwe vangati nzwisa nekuti pari zvino havaasi kana kunzwisa kuti vataure kuti no ngatitei chero mapayment plans efees. Ndo mamwe maproposal atatinawo kozi zvinyaya kuti afecta vanyaya yemafees dzanga zvimadai papo ipapo.
Aiwa tinokutendai mukoma makomborero nekupinda muchirongwa chedu.
Tinokutendai zvikuru.
Manga makateerera kubva kumunyori mukuru wesangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union vamakomborero aruzivishe muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Aiwa hama wadiwa, chinobhururuka chinomhara, nekudaro ngaisiye matambo. Anokoneka nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri, tosangana zvakare svondo rinouya. Ndokusiyai maoko aJonga Kandemiri.
Tinotenda Blessing. Nzwisa yekambo nzara kubva kuna Victor Kunonga sezvo ngo yedu yapera rakaita mbotarisa musoro yenhau zvakare. Vana chiremba vachangotanga basa muzvipatara zvehurumende vanoramba kusaina magwara ekupinda mabasa kana kuti macontract. Imwe nengo yeparamende vaJames Maridadi vanomirira mabvuku vari vebato reMDCT vonyunyuta nekusapiwa mhinduro pamubvunzo wekuti sei mutevedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezera mupoko vari kuramba vachigara muhotera. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu anokuonekai. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Mavhilasi Muhlanganya uye.